Highlanders yakatambura asi kazokwanisa kukunda Harare City 4-2 mushure mekupinda mumapenareti ndokutora mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru gumi nezviviri muBaba Field Stadium nezuro. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvaita mangange 0-0 panguva yakatarwa. Mubati wepembe ndokuti zvikwata izvi zviende kumapenareti sezvo makundano aya asina nguva yekuwedzerwa kana kuti extra time. Bhosvo yakakanda mugedhe mapenareti mana kubva kuna Eric Mdzingwa, Prince Dube, Simon Mnawa naPeter Muduwa, asi Ronald Chitiyo naMunyaradzi Chironyenye veHarare City vakabatirwa mapenareti avo naProsper Matutu, izvo zvakabva zvapa Highlanders mukombe pamwe netsapo yemari. Murairidzi waHighlanders Ero Agbai akati ari kufara zvikuru nokutora mukombe uyu achiti iye chikwata chake chaifarira kuve chisina kupinda mudambudziko rekuenda kumapenareti nematambiro avanga vaita muchikamu chechipiri. Asi murairidzi waHarare City Moses Tsunga anopokana nazvo achiti iye Highlanders yakaita raki sezvo vatambi vake vakatadza kupedzisa mikana yakawandisa yavakawana muzvikamu zvose zviri zviviri. Chitiyo anotiwo vangadai vakakunda mukati memaminitsi makumi mapfumbamwe akatarwa asi zvikaramba kuitika, achiti iye ari kurwadzikana kuti ndivo vakazokundwa mumutambo wavaifanira kukunda. Asi kapteni weHighlanders Felix Chindungwe anoti hapana chinonzi raki munhabvu, achiti iye vakatamba sechikwata kuti vakunde nekutora mukombe.
Hama hapana laki muupenyu, muupenyu hapana laki, moziva hapana laki, but teamwork nezvange tichitoita ndizvo zvatibatsira kuti tive negame racho.
Chindungwe anoti mari inodiwa zvayo mumakundano akadai, asi chakanyanyokosha imenduru yekuzoratidza vari kukura kuti ndakambotorawo mukombe wakadai apo ndaitamba nhabvu yepamusoro.
Kapi ine mari hayo yekuti vanhu vanga vachiti mari shoko, but chakakosha imedhali, because medhali yonazokutiukaita mamako chazoratidza vana vako vachikurawo nyange ndiani wako ti ndakambotamba ndikawina kapi yakadai. So atenke
apo Highlanders yakatambidzwa madhora zviuru gumi nezviviri. Moses Tsunga nevatambi vake vari kudzoka kuHarare vaine zviuru zvisere zvemadhora. ZeZimbabwe National Army Charity Shield zvapera kudai, Bhosvo yave kuisa simba kumutambo wavo weleague netriangle uyo uriko nechitatu. Bhosvo yave kumashure kweFC Platinum nemapoints matatu mushure mekunge kugona kunenge kudada yarova Chicken Inn 1-0 mumutambo wavo waive wakasaririrawo kubva kunharaunda yemwaka yenhabvu yekutanga. Totarisa mutambo weragbi. Chikwata cheZimbabwe cheragbi chakanyadzisa zvikuru mukupera kwesvondo apo chakarohwa zvekare iko zvino nechikwata chisina mukurumbira cheUganda 27-34 ndokubuda mumakwikwi e-2016 Africa Cup. Hapana aitarisira kuti chikwata ichi chingarohwe nemaCranes, asi maSebos akadamburwa nokukoromoka kubva muAfrica Cup Division 1A kusvika kuDivision 1B uko kune zvikwata zvisina mutsindo. Pamusoro pezvo, maSebos abuda mumakwikwi e-2019 World Cup ayo achatanga gore rinouya sezvo zvikwata zvinenge zviri muAfrica Cup Division 1 chete ndizvo zvinokwikwidza mumakundano epasi rose aya. Aka ndiko kekutanga makore makumi matatu nematanhatu kuti maSebos akundikane kukwikwidza kuenda kuWorld Cup mushure mekumbomirira Africa kumafainari eWorld Cup muna 1987 na 1991. Asi vanoongorora zvemutambo vari kuti dambudziko riri kusangana nechikwata chemaSebos harina kusiyana neiro riri maChevrons rekuda kungotambisa vatambi vakwegura vasisina chavachabura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.